mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 Gumiguru 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi haisati yavhura mabhodha ayo. Vari pamulandigere vononga zvose nemuromo asi mari dzavo dziripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezve utano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 7,838. Nezuro munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi kuMatabeleland North. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu nevatatu 6303. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vari kushishikana zvikuru nekunetseka kuri kuitwa nevamwe vari pamujandigere pamusoro pemari shoma dzavari kutambiriswa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Insurance and Pension Commission iri kuti pane vamwe vari pamujandigere vanosvika zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu 153,000 vasina kutora mari dzavo dzemujandigere. Mari idzi dzinonzi dzave kusvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu 196,000,000. Hurumende yakazivisa muna Chikunguru kuti kwemwedzi mitatu yaizopa vari pamujandigere mari inosvika madhora makumi matatu ekuAmerica, asi mari iyi yange ichinetsa kuwana kubva kumabhanga. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vakazotaura nevamabhanga kuti vari pamujandigere vawane mari iyi. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamwoyo kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Vashandi vanofanira kuziva kuti vari kutoshandira mbavha. Tingatarisa ufumi huripo munyika, mabuildings ese akatomira, ma 10-story buildings, 20-story buildings, akatomira, akatengwa nemari dzemapenjeni. Asi tingabvunza kuti vanhu vakabhadhara mari idzodzo dzemapenjeni vari kupi? Vakawanda vakataurirwa kuti mari yenyu yakatorwa neinflation.
Asi handi chokwadiwo here apa vamoyo nekuti kainflation yacho inenge yakati kwirei?
Vanhu pavaibhadhara mari dzavo dzaitenga mabuildings acho iyo zvino ari kubhadharisa marentals neUS dollar. Asi munhu anoda kupiwa pensioni ari kupiwa 5 cents, kana kuti ari kupiwa 20 RTGS, hanzi ndiyo pensioni yako. Vamwe vanotaurwa kuti hanzi yakatopera, yakarohwa neinflation mari yako, asi building yacho iripo.
Izvi zvinorevei kunemi vashandi?
Sevashandi tinotoziva kuti tinoshandira mbavha, vanotoramba kutipa mari zvokutambira. Kana tapa pamari dzemapenjeni kuti vatichengedere, vanodibira. Ndizvo zvagara zviripo.
Tiri kuonawo kuti pane kunetsana ukuru pakati pevashandi nevashandirwe nenyaya yekuti votambiriswa mari yakaita sei. Vashandi vachiti vanoda kutambiriswa nemadhora ekuAmerica, asi vamwe vashandirwe vachiti havana mari. Zviri kufamba sei?
Kune vamwe vashandirwe vari kuzvitambira. Kune vamwe vashandiri vari kutobhadhara mari yekunze, vamwe vanobhadhara chikamu nemari yekunze, chimwe chikamu chibhadhara nemari yemunomu. Asi pane zvimwe zvikananda zvisingadi kupa vashandi mari yekunze, ivo vachiwana mari yekunze.
Ko mungaziva sei kuti vanayo mari yekunze iyi?
Tinoziziva pavanotengesa zvinhu zvavo. Vashandi ndivo vanorisita mari idzodzo, asi havadi kubudisa kana senti imwe chete yekunze yekumerika kuti vachibhadhara vashandi vavo. Asi isisu seZCTU kana kuti isisu takamirira vashandi, takatoti ndizvo zvatinoda. Whether vari kuda kana havasi kuda, kana hurumende iri kuda kana haisi kuda,
sei muchidaro,
ndizvo zvatiri kuda, nenyaya yekuti maketi haina kutibvunza kuti tinoda here kana kuti haisi kuda. Patinotenga mishonga tinochajwa nemari yekunze, patinotenga zvinotibatsira tinochajwa nemari yekunze. Zvese zvatinoshandisa paupenyu hwedu kumusika mutema, mari vese vari kudaidzira mari idzodzo dzekunze. Saka ndizvo mari dzatiri kuda idzodzo.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamiri vehurumende kumuganhu weBadbridge neSouth Africa vanonzi nezuro vakazivisa kuti nyika haisi kuzovhura miganhu yayo nhasi, zuva riri kuvhurwawo miganhu yenyika yeSouth Africa. Mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross-Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vakaudzwa nezvadanho iri nezuro pamusangano wavakaita nevamiririri ava. South Africa inonzi yakazivisa kuti yaizovhura miganhu yayo nhasi, izvo zvakapawo vana veZimbabwe tarisiro yekuti nyika yavo yaizoitawo zvimwe chete. Studio 7 yakakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, kanavo munyori mubazi ravo vaNick Mangwana, kunyange hazvo nhare mbozha yavo yange ichirira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaJuru.
Taatambira nemwoyo unorwadza nemwoyo ine kushungurudzika mukati, sekuti tanga takagadzirira kuti sezvo kwane mwedzi yakawanda kudai vanhu vasiri kusenza, tatitarisira kuti vanhu vochiwana chehuviri, vochiwana pekutangira sezvo tatasana nezororo rekusimusi. Saka inyaya yatirwadza zvikurusa kuti hurumende yeZimbabwe haina kugadzirira kuti inge ichivhura mikova yayo kuburikidza nebhodha rakaita seBadbridge Border Post. Asiwo vachiti aiwa kuma airports, vanoshandisa maairports vanokwanisa havo kuti vange vachienda kuZimbabwe.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nehurumende kuti inge isingavhurewo miganho yayo sezviri kuitwa neSouth Africa nhasi?
Vamiriri veZimbabwe vataura ivo kuti ivo urongwa hwavo hwakasiyana neurongwa hweSouth Africa. Hazvirevi kuti zvinhu zvinee zvaziviswa nemutungamiri weSouth Africa zvinosenza nekuZimbabwe. Vanomirira zvinenge zvatoziviswawo kunyika yeZimbabwe, uye vari kuti Zimbabwe inotanga yagadzira mutemo unobvumira kuti bhodha richitanga kufurwa. Saka mutemo iwoyo vari kuti hausati wavepo.
Zvinokanganisa zvakadii mashandiro enhengo dzenyu tichiona kuti South Africa inenge yavhura miganho yayo asi Zimbabwe isina?
Zvichatikanganisa zvakanyanyisisa sekuti tane nguva tisingasenze, tane mwedzi minomwe yese tisingasenze. Kana tichisenze tachisenze nenzira yakaoma isina kusununguka. Saka zvinotikanganisa zvikurusa. Uye munyaya ndeyekuti pakaziviswa nemutungamiri weSouth Africa kuti mabhodha achavhurwa, isu takangoti vataurirana vapedzerana. Saka takabva tagadzirira zvakanyanyisisa vanohodha vachihodha zvinhu zvavo, vakamirira kuti musi wa1 usvike vange vachifamba. Kutaura kuno kudai mabhazi atoungana munzvimbo dzaanotakurira vanhu aswera nhasi achimutswa mamwe aswera asina kutombodziniwa achiti mangwana kunenge chitakurwa vanhu saka hatiziye kuti maawazi mashoma aripo ekuti kunge kwakanyatsochena vachachinja mwoyo wavo here asi zvinhu zvinorwadza chaizvo kuti tatichitarisirawo kuti tinge tichitanga kushanda kubvira nhasi musi wa 1 October.
Mune matanho amuchatorawo here akafanana kana nekunyorerawo hurumende muchiratidzawo kunyunyuta kana kusatambira kwamuri kuita urongwa ihwohwo?
Mukoma Jonga, isu simba redu riri muvanhu, saka tinodzokera kuvanhu tobvunza vanhu kuti vari kufunga kuti tingaita sei. Isu tongozvitora kubva ipapo tobva taita zvinoitirwa nevanhu kuti tiite. Kana ari matanho haarongwe nesu, anorongwa nevanhu neruzhinji.
Mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera nezuro vakasangana nemutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuState House. VaChakwera vari kushanya kwemazuva maviri. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti dzinofungira kuti kushanya kwaChakwera kune chekuita neSADC neAfrican Union, vachiti masangano maviri aya anogona kuona kusagadzikana kwave muMozambique uye mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo Zimbabwe neMalawi dzine ukama kubva nyika mbiri idzi dzisati dzawana kuzvitonga kuzere, vanofungira kuti mamiriro akaita zvinhu muMozambique ari kunetsa dzimwe nyika munharaunda iyi. Naizvozvo nyika dzemuSADC pamwe chete neAfrican Union dzinoda kuona kuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Ukaona munhu achishanya uye ari munhu akahwina nekuchinjwa kwakaitwa mutongo weSupreme Court uyezve angari mubato rinopikisa, ini sokuona kwangu pane muchiridzikano nokuti toziva kuti baseri raMaposa pane vakatumidzira nhume nhuma dzavo mwedzi wakapera zvikashabasa, handifungi kuti pane chavangofambira chete mhara. Ehe, zvinoitika muAfrica vanoparadza mari, asi ini ndofunga kuti pane zvavafambira zvinofambirana nekutaurwa kuri kuitwa nedambudziko remuZimbabwe.
Sokuona kwenyu munoona sekuti vaChakwera vati vanoda kuti vapindevo munhaurirano dziri pamusoro pezviri kunetsa muZimbabwe?
Chokwadi chekuti kaatozivawo kuti kuneseka kunetsika kwemuZimbabwe, and ngatizive kuti kuMozambique kwaita dambudziko remagandanga aya emaEzambique yacho. Saka tangawo takakunzwa futi maamerican vachitaura nezvazvo vachiti hai nyaya yacho ngatinetse. Saka unoona kuti ajenda yavo papaajenda pacho pane zvinhu zvakati kuti zvinga kuti zvichitaurwe, asi chikuru ndechekuti vamunangagwa semunhu anga ari kungoita nharo kuti muZimbabwe hamuna crisis, and vanga vachitowande zano vari kuti hatiti South Africa kuti nge chitaura. Ndoona kuti ini AU ingangodaro yangoti kuna vaChakwera inini semunhu achangohwina, ende uyezve akabuda muopposition asi ari munhu akanga ari munationalist party. Chimbononzwai kuna vamunangagwa kuti ivo maonero avanoita nyaya yemuZimbabwe ingagadziriswa sei? Ndokuti kungoti munhu achangohwina semunhu akangohwina akakunda ari muopposition hazvinyanyi kuita kuti munhu angari muopposition achipikisana namutarika oita ushamwari namunangagwa. Hazvingangodaro. Ndofunga inini pane zvavakatakura zvichataurwa mazuva maviri atevera. Ndambofunga kuti kuda gwendo kusina maturo, asi hazviri pakuti gwendo uku munhu ari kufamba akatakura uchi mugushu rake.
Ukama hweMalawi neZimbabwe hwakakosha sei?
Kuchidzana kwacho kwakati kuripo hako kwakanaka, asi kuzoti kuchidzana kwacho kunokwanisa kunzi vachakwira vanokwanisa kuti vatsimwe vamunangagwa kuzvibadaro asi kuchizia nokuva pane yatinoti mushuku mutual respect.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Mbotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlive.com inoti America iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevashandi mushure mekunge hurumende yaratidza kuti inoda kudzinga mabasa varayiridzi vari kuramwa mabasa ichivatsiva neavo vasina mabasa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaita musangano nezuro negurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavima mushure mekunge gurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vaKane Matema vataura pfungwa yekudzinga basa varayiridzi vari pakuramwa mabasa. Daily News rinoti pave netarisiro yekuti vatungamiri veMDC vangangogara pasi vakataurirana kuti vashandi vose mushure mekubvutwa nevechidiki kwemuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House avo vanoti vanoda kuti bato ravo iri rive rimwe chete zvekare. Newsday inoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kutya kuti urongwa hwekuratidzira kwezvizvarwa zveSouth Africa izvo zvinoda kuti hurumende yeSouth Africa idzinge vabva kure hungavakonzera matambudziko makuru. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinoda kuti hurumende yavo itorere vabva kure magwaro anovabvumidza kushanda nekugara munyika iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Shamarari weStudio 7, aiwa tinoti makadii mese zvenyu zvese nevatereri vacho vese weStudio 7. Sisi matoshaisha kutaura imi, makushaisha kutaura sisi. Tanga tichinzwa muchitotaura zvinenge zvinenge zviri nani, wanga vachititaurira apo tichinzwa vachitaura zviri nani. Zvino zvamakutaura sisi zvokuti vachamisa, vakukanganisirai upenyu hwenyu. Chamisa aita sei? Chamisa ana mhosva, munhu ari kutokanganisa upenyu hwenyu. Ndimunangagwa, endai munofesana namunangagwa, noti nachamisa sisi. Asi muri weZANU-PF ka, endai munoudza purezidendi wenyu. Chamisa ndipurezidendi wepati, asi purezidendi wenyika.
Hello, good evening. Yeah, I think vana vanofanira kuenda kuchikoro, noti zvekuti hanzi MDC yati o ZANU-PF yati o government iri kuti chiizvozvo hazvina kana basa rese. Chakakosha ndechekuti vana vaende kuchikoro, gore rakutopera. Rimwe gore richazotanga futi vana vodzokera kuenda kuchikoro here? Hazvibude. Plus izvi hazvisi zvematongerwo enyika izvi zvekuti hanzi Chamisa adai, Munangagwa adai. Then on the issue of coronavirus, yekuti vanhu vano ane coronavirus anopfuura but asina. Nyika yedu yakaora iyi. Papote papoka, unotogona kunzwa kuti munhu wese ane coronavirus 60 US. And the other thing, why vari kushandisa maUS dollars? Ngavangobhadhara nemabhoni, handi kuZimbabwe. Kwaanogona kushandisa maUS anobvepi nekuoma kwakaita nyika kudai ikoko.
Makadii paStudio 7. Mairongera muri kuita anenge akati dhakwe zvishoma. Itai zvinoita kuti vanhu vakwanise kukirosa bhodha nyore, kwete kubhadharisa vanhu mazimari vanhu vanga vari mulockdown. Vanoiwana kupi mari yese nemari yekunofidha vana apa vanga vasingasevenzi? Bhodha ngarivhurwe. Iwayo matesti ekoCOVID-19 iwayo anofanira kudonetwa negovernment free. Vanhu vofamba zvakanaka. Ndozvoratidza kuti nyika yedu yakanaka, kwete kubhadharisa vanhu ivanhu vari kutambura on top of that movabhadharisa futi $60. Sinearly 1,000 rand yosiya munenge matotorera vanhu. Musadaro vanhu vamwari. Tinokudai mbese ZANU-PF neMDC, asi murongeke. Tinoda kuti muite shamwari neshamwari naika.
Mangwanani akanaka paStudio 7. Makadii zvenyu vapakuru vechirongwa vese? Zita ndinoitwa Sechi Rasha, ndiri paJoburg paJohannesburg SA apa. ko vanhu vanopire kuvana namafoni kuti vangotaura zvavanoda papa mhetonyuro vasingazivi kuti chii chinoitika munyika chana chandawa chichitaura chichiti vachamisa vatiuraya nezhara vavharire mabhodha vanovharire mabhodha vanoti vharai mabhodha tofa nezhara ndizivi kuti chakambowa chamisa chiti kuti tivhare bhodha riinini chamisa akavhara bhodha riini vanhu musangopa vana mafoni mhani chana icho ngachindo chikoro chindodzidza icho vachamisa vavharai mabhodha vavharai mabhodha akamboti chamisa vavhare mabhodha ndiani atenda zvangu.
Hello Studio 7, toda kutaurawo zvedu isinonzi Papa Shapiro Power. Tiri paJoza apa. Zviri kuitika kuZimbabwe ukoko zvongoda kurongera bhijana naika vada kubetserwa ruzivo nekuti kubhadharisa kwavari kuita vanhu pabhodha kapa vanhu havatombozivana nekuti vari kutestwa kupi. Asi vanongonzi uyai mozobhadhara mari mava pabhodha ratova bhizinesi kaire. Kumadii kungonzwirawo vanhu dzidzise zvavanga vari mulockdown movabhadharisawo mari reasonable like $10 use sezvo iri government. Government handiyo inochengeta vanhu here nhaya hama dzangu. Morerutsirawo vanhu vanhu vobhadharawo zvakareruka vofamba maup and down. Mari dzavari kuenda nadzo kuZimbabwe imo vari kutonotsveta mari munyika yeZimbabwe forex yavari kuchenga because vanosvika vachitenga vachibhadhara maschool fees. Zvinomuka vatorera pabhodha moti vanobhadhara maschool fees nei konai hama dzangu. Tinokudai chaizvo mapato ari kutonga iwayaya asi toda kuti mugadzirise zvinhu tichipota tichinamatirana kuti vanhu vese varerukirwe nenyika yavo sezvinongoitawo kune dzimwe nyika kuti vanongonziwo vanotorwa matesti mahara sezvo vari pasi poutongi hwekasununguka. Pane kubhadhara $60 just imagine onzi wawanikwa usisina chirwere chachona $60 yatoenda mahara. Vana vakuti unofane nzara kumba vedu we musadaro hama dzangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Komishini inoona nezvekuronga gakava kana kuti madebates pakati pevanokwikwidza kuve mutungamiri weAmerica reCommission on Presidential Debates razivisa kuti riri kupamidzira imwe mirayiro inofanirwa kutevedzerwa neavo vanenge vachiita madebate aya. Izvi zvinotevera mushure mekunge debate pakati pavatrump veRepublican Party navaJoe Biden veDemocratic Party risina kufamba zvakanaka nechipiri. VaTrump vari kupomerwa mhosva yokutaura panguva iyo vaBiden vakange vachitaura uye vachinzi vakange vasingateereri kumukokeri wegakava iri. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio kwekare vanoti Commission on Presidential Debates ine simba rekushandudza zvinhu vachiti kana pakaitwa mamwe madebate vanotarisira kuti achave ari nani pane zvakaitika nemusi wechipiri.
Vafambira zvakaita tingati zvakaita manyamamiri nerongo tichinatsokuona kuti papasina urongwa hwaitevedzwa hwokuteererana pamwe chete nokutaura navavhoti kuti izvi ndo zvandakamirira kuzoita makore mana anotevera kana ndichinge ndasarudzwa. Zvekare kukonana kwaiita mapresidential candidates vachivhiringana mukutaura zvinhu zvinobva zvaratidza magariro omuAmerica kuti ndo magariro aakaita kuvhiringana kunoita vakuru vanoda kutonga nyika ndokunge madirativhu anga ari kuitikawo mukugarisana kwavanhu umu tichiona vanhu vachiita mademonstration vachitadza kutererana kuti chii chiri kutaura umwe wangu pamwe nokuzvimata kana mumwe akataura zvimwe zvinhu zvasinga wirirani nazvo hazvirevi kuti ndaakumuviringa kuti asataura ndichitaurazve zvimwe zvakashata saka zvakaitika hazvi zvinhu zvakafadza vanhu vakawanda nepasi rose kuti vanhu vakuru vakadai vari kukukwidzana pabasa guru rakadai vanosvika pakukonana nenzira dzakadai pamberi penyika yose yeamerica nepasi rose zvinhu zvakanyadzisa chaizvo
vanoronga madebates aya havana mitemo here nemirayiro inofanira kutevedzwa nevanhu vanenge vachiita debate
vane mitemo yacho inotanga yatotaurwa pavanenge vachitanga kuvhunzwa kuti mimwe mitemo ndeyekuti munhumwe uchawana maminitsi maviri zvekare hapana unofanira kuvhiringa umwe achitaura nemitemo imwe vanotosainirana mitemo iyoyo asi vatoiri vaona kuti zvakaitika madeko zvinoda mimwe mitemo pamusoro saka ukuwedzera kuti zvisaitikazve zvokuvhiringana kwakaitika madeko saka vagara nhasi musangano wavo vakati vachaona kuti vauya nemumwe mutemo here yokuti zvakaitika zvisaitikazve pasawana unovhiringa umumwe unenge achitaura
pane ari kushorwa here pavaviri ava pakati pavatrump navabiden pane ari kushorwa here zvikuru panyaya yekuti debate iyi haina kufamba zvakanaka
uri kunyanya kushorwa mutungamiriri wenyika vadonald trump nokuti chavari kunyanya kushorwa chikuru ndochokuti vaivhiringa vabiden pavanenge vachida kutaura kwenguva dzakareba zvekare vari kushorwa kuti vaitadza kutaura vakatarisa kutv chaiko kwatiri isu taivona isu vanovhota saka vainge vaakuita sekuti votaudzana navabiden imomo vachikwikwidzana vari vaviri zvinova mapresidential debate aya anenge achiitirwa isu vari kumba kutiwe kuti uchatiitira zvipi titarise mumaziso tarise mukamera kutv wotaura nesu
iyo commission on presidential debates iyi ine simba rakadini munyaya dzemadebates aya
ine simba chaizvo nokuti ndivo vanozvigadzira zvose zvinei zvatinei tizoona zviya ndivo vanoisa mari kwazviri saka ine simba rimwe randinoona nderokuti inogona kuti mike iyo yainenge ichitaura nomunhu isiri nguva yake yekutaura inogona kudzimwa zvokuti haazonzwikwi navanhu vanenge varimo haazonzwikwi nesu tinee tiri patv tichiona saka ine simba iroro rokutaurira munhu unenge ando kana ukadai tinodzima mike yako yaunotaura nayefu
munofunga imimi kuti mamwe madebate asaraya achabudawo zviri nani here pane zvatakaona nezuro
ndinoona kuti achabuda zviri nani chaizvo achabudirira zvekare nokuti ava vari kukwidzana ava vachandogara pasi kana vasina kunge vatogara pasi vachiona zvavakaita pamwe nokugadzirisa pavanoona kuti apa vavhoti havana kufara napo saka ngative netarisiro yokuti zviri kutevera zvinenge zviri zvinhu zvakarongeka zvino musoro mukati zvitinei tichiwa
muzvinafundo Eliot Masocha veDifra University vari parunare kuOhio neStudio 7 kare namukanya Thomas Mapfumo mukambo kavo kanonzi Manzembe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe inonzi haisati yavhura mabhodha ayo varipamudandegere vononga zvose nemuromo asi mari dzavo dziripo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.